ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, the Women's Roundtable, this Thursday, August the 19th, 2021. I'm your hostess, Thandekile Mhlanga.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Today, we are discussing issues affecting women, children, and children, including COVID-19, child marriages, and the appointment of a female vice president in Zambia.
Police say they've arrested Evans Mumbirume, the Joanne Marange Apostolic Sect member and husband to the late 14-year-old Memory Machaya, who passed on while giving birth, and is set to appear in the Mutare Magistrates Court right now.
Yes, and also the Zimbabwean women have hailed the appointment of a female vice president in Zambia, Mutale Nalumango, saying that they are assured of respect and honor of gender equality under the new government.
And women's organizations in Zambia itself is urging President-elect Hakainde Hichilema to appoint 50% women and 50% men in his cabinet and other decision-making positions. But some Zambians say appointments in government should be based on merit and not on gender. However, the organization told VOA News today that Zambia has women with the necessary qualifications and capacity that the country can benefit from. Yet they are sidelined because society believes they belong in the kitchen instead. At the decision-making table now.
Yes, PJ, and we noticed that the other issue affecting women mostly is this COVID-19. Pandemic. It affects most of their programs. And we realize that as it is in the country, the Minister of Health is saying that as of yesterday, 121,498 confirmed cases, meaning that's the level they've reached since the outbreak last year. And these include 101,837 recoveries, and there are 4,181 deaths.
And the vaccination program, ever since it started, it has been at some times very slow, and at some times it picks up with so much speed. But to date, there are 2,193,346 people that have been vaccinated so far, and there are 452 new cases and 25 deaths. As you said, and we find that most of the vaccinations have reached that number, but you find that in some cases the numbers are really very, very, very low. But at the moment, you find that the vaccinated that have gotten the second dose, 1,304,802, and then the vaccinated first dose only, as I said, is 2,145,537. But vaccinations done yesterday were about 53,978, and for the first dose, as well as 50,596 the second dose.
Yes, PJ, and we see that it's happening as the government is saying that it's, intensifying this program of vaccinating masses so that the country reaches herd immunity to avoid the spread. But the government is saying although the figures are high, they are on the decline, which means saying that it's doing a good job. Namhlanje ke sixoxa ke sicubungula ezimbalwa eziphathelane labesifazana sikhuluma ngokwendiswa kwabantwana besesebancinyane ama-child marriages lokukhulelwa kwabo besesebancinyane siyakhumbula ukuthi kule ndaba liyana eMarange lapho umntwana oleminyaka elithumi lane obikwa wachona ezama ukubeletha kodwa okwamangalisa umhlaba ngoba umntwana ole 14 ukhulelwa njani wendiswa njani kodwa ke kubikwa kuyenziwa ezinkonzweni lezi ezamapostoli kubikwa kwakusema eJohane Marange apostolic sect njalo onguye owabangekelwa lokho amapolisa athi asembophile bathi ibizo lakhe ngumnumzana Evans Mumberume njalo uzamiswa phambi komthethwandaba eMutare yasekwazi ukuthi kuyabe kunini abaningi babe inhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu babe sithi bafuna ukubona ukuthi udaba lolu luyaphethwa ngani njalo begcona amapolisa besithi hayi asehlale kakhulu engakhangeli lolu daba ngakho sokufanele ukuthi nxa ikhona owaphambanisayo abotshwe abheke umthetho yikho ke amapolisa athi sokwenzakele iningi selimelele ukuzwa ukuthi kuyini ke okwakusenzakala lapha njalo uhlupho lolu luvelele uthiwa lwandile sakhuluma laye ke umphathintambo obona ngesiphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni laye wachasisa ukuthi ngempela uhulumende uhlupho lolu laye uyalucubungula njalo uyakwazi ukuthi lukhona sake wahlalisana labo abanye abayenza okufanayo embire njalo lokwemarange bakwazi bakhulumisana ke labezinkonzo labo ukuthi beqedele lolu hlupho watshela njalo ke iStudio 7 sikhangele njalo ukuthi kwele Zambia ke kusanda kuwina ke ibandla eliphikisayo manje umkhokheli ke wazidume ngokuthi ngu-HH ubikwa esekhethe owesifazana ukuba amsekele okuthiwa ke igama lakhe Nalumango ke Mutale Nalumango njalo abesifazana sebekuthakazelele lokho bathi yebo kuyatshengisa ukuthi amalungelo abesifazana lawo ayahlonitshwa kusenzakala lokho nje futhi lamanye enye inhlanganiso ebona amalungelo abesifazana la ikhona ngale Zambia ithi hayi bacela ukuthi kube le 50-50 njengalokho okufuna isisekelo sombuso kungathiwa ukuthi abesifazana indawo yabo ngeyamakhitshini kuphela ngoba siyananzelela abanye bathi hayi umuntu kakhethwe ngoba esenelisa elekhono hathi ngoba engowesifazana kuphela sikhangeleke lokuthi konke lokho okwenzakalayo kufika ndawo yinye ukuthi kuthintwa yi-COVID-19 ubhubhane olusaqhubekayo elizweni lemhlabeni jikelele ngogatsha olubona ngezempilakahle ke lusithi izolo kuphela kubhubhe ngokuthi izolo batho ukuthi amanani abakhuphe izolo kubhubhe abantu abangama-25 kwathi abedlula amakhulu 452 bona ke bathola leli gcikwane bahlaselwa yilelo gcikwane osokukhuphuleke amanani abantu asebabulawa ileli igcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo ledlula inkulungwane ezine i-4181 lona ke selahlasela abedlula inkulungwane ezilikhulu i-121,498 kodwa ke phela abamukela umjovo we-COVID-19 sebedlule izigidi ezimbili i-2.1 million. Yebo ke yikho ke sizabe sikuhlaziya lapha sizakhuluma labahlonishwa bethu abehlukeneyo abavela kungatsha ezishiyeneyo ukuze sizwe ukuthi bathini ngedaba lolu esesilukhulume ngalo AJ.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi. Zita rangu ndini Praxedes Jeremiah ndakamirira Marvelous Mhlanga Nyahuye. Nhasi unowu muchirongwa chedu tiri kutaura nenyaya dziri kubata vanhukadzi zvikuru sei nyaya iri muZimbabwe pari zvino yekurodzwa kwevana vachiri vadiki machild marriages pamwe chete nekusarudzwa kwaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika kuZambia anova wechidzimai. Izvozvi kutaura kuno mapurisa ari kuti iwo atosunga vaEvans Mumberume vechechi kana kuti vanokonza kuJohane Marange Apostolic Sect vari kwaMarange uku vanova ivo vane mudzimai anova mwana mudiki chaiye angaine makore 14 year old Memory Machaya uyo akashayika paakanga ari kubetserwa nemwana achibetserwa nemwana saka mapurisa ari kuti iko zvino vasunga va Evans Mamberume vatove muusungwa izvozvi vatomirira kuti vange vachizomiswa pamberi pemutare Magistrate Court nenyaya iyoyi. Vanhu vazhinji vanga vari kungotaura kuti hapana mapurisa zvaari kuita, hapana guru hurumende zvairi kuita pamusoro pekufa kwemwana uyu. Zvekare dambudziko irori rekurodzwa vana vachiri vadiki rakakura chaizvo muZimbabwe, zvekuti kuti pane hurukuro mumasangano emadzimai, mumasangano evanorwira kodzero dzevana, anorwira kodzero dzevanhu, vese vari kungotaura nenyaya iyoyi. Inyaya iri kungotaurwa pese pese paunenge uchingori even panana WhatsApp, pamatare ema WhatsApp, ema Twitter, panana Facebook, uri kungoona nyaya yacho ichingotaurwa. Naizvozvo hurumende yakazoburitsa mashoko ekuti izvo naivo mapurisa vapindira panyaya iyi, uye pakatomboitwa negurukuta rezvevanotarisa nezvevanhukadzi pamwe chete nezvemabhizimusi, Maistembiso Nyoni vakatoita musangano nevatori venhau vachitaura kuti hurumende iri kutotora matanho ekuti zvigadziriswe izvozvi. Uye tichataurawo zvekare nezvekusarudzwa kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika kuZambia, zvinova zvinofadza chaizvo vaHichilema vachisarudzwa kuva mutungamiri wenyika vebato rinopikisa, ivo vachisarudzawo munhukadzi kuti ave mutevedzeri wavo. Naizvozvo masangano emadzimai iko kuZambia izvezvi atoti izvo vakorokotedza president elect akainde Hichilema kuti vasarudza munhukadzi, but asi vatizvo ngavaenderere mberi nekusarudzawo zvekare pakabhineti yavo chikamu chinosvika makumi mashanu kubva muzana, 50% evanhukadzi, vagozosarudzawo zvekare vanhukadzi kuti vavewo mumapazi ehurumende akasaukana pamwe chete nemumakomisheni akatsaukana ehurumende vanhukadzi 50% wo zvekare. Asi vamwe vari kutiwo ngavasasarudzwe vanhukadzi ava nekuti kungoti pangozadziswa 50% iyoyo, nekuti panofanirwa kunge pachisarudzwa vanhu vanogona basa racho. Uyewo masangano emadzimai iwayo ari kutiwo vane simbiso yekuti varimo madzimai vakasimba vakangoitawo sana Mai Mutale naLumango vanokwanisa kunge vachitora zvinzvimbo zvepamusorosoro muhurumende pamwe chete nemapazi akatsaukana hurumende nemumakomisheni ehurumende. Izvezvi zvese izvi zviri kuitika takatarisana nedambudziko rakawira Zambia, Zimbabwe nemamwe nedzimwe nyika dzose dzepasi rose nedenda iri reCOVID-19. Izvezvi bazi rezveutano riri kutaura izvo kuti kubva nezuro pavanhu vakatariswa kuti vane COVID-19 here kana kuti havana, panotoo nevanhu vanosvika ivo mazana mana nemakumi mashanu nembiri, 452 new cases dzevanhu vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro, pakashayikawo vanhu vanosvika makumi maviri nevashanu 25. Uyewo chirongwa chekubaya vanhu nhomba dzekudzivirira COVID-19 chiri kuenderera mberi. Saizvozvi panotoone mamiriyoni anodarika maviri, 2,193,346 vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga, jekiseni rekutanga reCOVID-19 vaccine. Pozotiwo vabayiwa nhomba yechipiri, second dose, vadarikawo miriyoni rimwe chete, vave pa 1,348,374. Naizvozvo tinoda kunge tichitarisa kuti zvese izvozvi zviri kuitika madzimai vari kubatikana sei. Saka ini ndine hurukuro namai Evanes munaendo vandicha kurukura navo ipapa pachirongwa tinzwe kuti chirongwa ichi cha ivo vamboita hurukuro mangwanani ezuva ranhasi kuma 10 vachikurukura nenyaya yemachild marriages. Tichazabatawo zvekare nenyaya iyoyi yesarudzo yekuZambia apo pawanikwa mai Mutale naLumango vachisarudzwa kuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Yebo ke zwakala PJ, yikho ke lokho esiyabe sikucubungula kathesi. Sizaqala ke sizwe ke amazwi kamphathi ntambo obona ngesiphathelane labesifazane uNkosikazi Sithembiso Nyoni uzakhuluma ke ngolimi lesiNgisi langesiNdebele ngodaba lolu lokwendiswa kwabantwana bebancinyane.
Of sexual harassment and sexual abuse of young girls. We are disturbed because these girls now go through trauma. They are not ready to be mothers, wives, and sexual partners. So they go through emotional traumas. Apart from just being pulled out of school, pulled out of a playground with other children, into a bedroom for you to be a wife, it really has to be stopped because it is a violation of the rights of a child that has no choice, because also it's done by religious leaders. It is doubly evil because then you are betraying a trust of a young girl who thinks that churches are places where character is built, where spiritual groundedness is supported. Girls like that, they then go into vicious circles of poverty. And this trauma may never leave them throughout their lives. And more importantly for us to attack this evil is that girls are a foundation of womanhood of tomorrow. This should not be allowed by any government and any community and any society. We need to protect our children.
What steps has the government taken on this case to ensure that perpetrators are brought to justice?
In this particular case, as soon as we had my ministry set our officials in Manicaly to do the investigation, so did the police and the Zimbabwe Gender Commission. But I'm sure you are aware that there is the marriage bill which is on the cards. And all of us look forward to the enactment of that bill, because in that bill there is a section that prohibits child marriage. It is illegal in Zimbabwe after that bill to marry any child that is below the age of 18. So we will then try and expedite that act. We will then make sure that the police, law enforcement agents, and also our courts really abide by that law. After this law has been enacted, there is now the powers to arrest, there is the power to bring to book anyone who violates a child's right. But before, we would engage them, discuss them, but there was no law to help us reinforce the decisions that we might have come across.
And what kind of engagements are these which you say the government has held with the local communities?
You remember that during the lockdown, a lot of girls became pregnant. They came out of school. And in one province, Mashonaland Central, there were over 4,000 in one province alone. So our ministry went there and we met with the local authorities, local leaders, the chiefs, the headmen, as well as the teachers and parents, and the girls also that had gone through those traumas. And we had a discussion. I was very happy because the chiefs were committed to making sure that in their chiefdoms that kind of practice is stopped for child marriage. And it was very interesting that there are some of the girls that had pulled themselves out of that situation and went back to school. And one of the girls came out with 12 points. And then we are doing everything possible to ensure that that girl gets to university.
Last year, the government made a legal amendment to ensure pregnant girls are not expelled from school. Are the parents embracing this opportunity? The
parents are accepting it. And also, we have got some communities that have started working in this practice, in that you have some communities that are beginning to engage the parents of the girl, to engage the students, the teachers, and ensure that this child has got support system around them. The problem cannot be solved by government alone. All of us, government, community, parents, teachers, we need to rally around these survivors of gender-based violence, of sexual harassment, and child abuse.
I guess we need a synchronicity silly civic. It seems to say to see la konoko, uguti, umundo ubaba, atate umtuana, haikoni ntombazana, umtuana, amenzu mfazi, abese mfisha, angamhambisi lesibhedlela, azathi akuzwakale ngayo esefile. Konoko, I think, is criminal. Akula sintu, akula buntu, akula buKristu, akula ngisho umuntu onobuntu ongakuvuma konoko. So ke mina lami njengominister we-Women Affairs, ngithi mina this should be condemned on no uncertain terms. Amantombazana, a girl child, kabavunyelwe baphiwe indawo yabo bakhule bondlakale ngoba yinhlanyelo yabo mama. Lapha singagcini amantombazana ngobuntu, la ngesimilo, la ngomthetho oqondileyo okutsho ukuthi sihlanyela nhlanyelo bani ezaba ngumama kusasa. So lokho kwenzakeleyo ngithemba ukuthi kuqubule abantu abaningi, kusiqubule sibili sibaningi, sithemba ukuthi sizabambana. La ma-church wona lawa kwenzayo khonokho sizama ukudinga izindlela zokuthi bakugcine ngenxa yokuthi bathatha izimali ebantwini ezingumnikelo ngoba bona ngamabhishobhi bese bezisebenzisa ukuthi bathenge kumbe ba-oppresse abantwana. Isono esiphindiweyo esokuntshontsha, isono sokudlwangula, isono sokufeba, isono konke kugcwele phezu komuntu nalothi ugokela ijeji. Njengabomama, hatshi lapho sithi sibili sitshaya ngenduku phansi ukuthi noma singaziphathi nduku, kakucithe lokho.
Bekusenzakala lokho isikhathi eside leminyakeni edluleyo. Uhulumende engaba lamandla yini wokuthi akuqede du njengoba sibona ukuthi isikhathi esiningi kwenzakala ekusithekeni?
Sile mthetho njengama-members of parliament, Marriage Act. Ingavele iphume yona leyo umthetho wona lowo. Uyala ukuthi umntwana o-less than 18 years endiswe. Njengoba ukuthi thina njengama-members of parliament sesiqedile okwethu. Then sesisuka khonapho ama-police, the reinforcement agents, so kumele ukuthi babe leshuwa ukuthi umthetho lwana ulandelwe. Lama-courts babe leqiniso ukuthi umuntu okwenzileyo lokho uyajeziswa. But ngaphandle kwakhonokho kukhona okuthiwa yi-civil responsibility okumele ukuthi sonke then njengabantu sikwale, sikwenyanye, singakuvumi lamabandla akwazi ukuthi lapha bekwenza bayabotshwa. Singabona izinto ezinjalo sizimangale. Abanye abantu bayabona ulutho lubi lusenzakala balufihle. Amapholisa babe bengakwazi ukuthi kuyenzakala esiqukwini lesiya. Bese kusithi kungaba lepholisa elinika udaba ukuthi kulesana isiqhuku kulomntwana ofihliweyo owenziwa lokhu lalokhu. Lowo mpholisa angayekela ukubopha abantu labana sesimangalela yena ngoba yena uyabe engasenzanga umsebenzi wakhe. So ngithemba ukuthi kusukela namhlanje akube lokubambana eZimbabwe ukuthi into enje ingenzakali.
Okwamanje siyamukela uNkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso iZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazane, yona ke ise South Africa.
kodwa iyakhangela labo esifazana abavela eZimbabwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukanyukelwa ehlelweni, linjani balaleli?
Ye, uzakhumbula ukuthi sike saxoxa ngeviki epheleyo ngodaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane. Kukhona ke osokwenzakele kathesi ukuthi uyena lo obezithi ngumnyeni kantombazana lwana olechumi lane usebotshiwe ngamapholisa ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba eMtare iningi beselikhonona ukuthi sokuthetha isikhathi eside. Ungathini ngalokho sokwenzakele?
Awuqala ngathi ngidlulisa ukujabula okukhulu kakhulu. Lami ngithe ngizizwa indaba lezo ezokuthi lo baba ugcine ebotshiwe. Ngajabula kakhulu. Bengomunye walaba abantu akade bebuza ukuthi lento isilamaviki yenzekile. Umuntu onguye owayekhulelise umntwana lo owagcina eshonile ebeletha uyaziwa, akusiko ukuthi umuntu ongaziwayo. So bekubambeni ukuthi abotshwe avalelwe entolongweni lapho kulapho okumele vele engabe ukhona ngoba lento ayenzayo idizeva khona ukuhlala entolongweni. So kodwa njengoba esebotshiwe nje siyabonga ingalo yomthetho eluleke yazi yafika kuye wabobotshwa. Esithemba ukuthi noma esebotshiwe njalo asizi ukuzwa sokuthiwa uphumile ngebheyili kumbe kwenzenjani ngoba ubufakazi bokuthi uyenzile lento akudingwa into esegcekeni. So sibhekelele ukuthi njengoba ebotshiwe sizazihlandela udaba aze agwetshwe isigqibo esasiphiwa yinkantolo ngokuthi akhulelise ingane encane. Ngiphinde futhi ngithi ukube lento ibivele isenziwa ukuthi laba bantu babothwe ngabe sikhuluma ngento omkhuba ongasekho lokwendiswa kwabantwana bebancane. Kungasenani kutho ukuthi nje sithemba ukuthi obaba bonke laba kade bekwenza lokhu bazothola isifundo. Njalo lo obothwe uzanikeza isigwebo esizoyenza ukuthi lo ozocabanga ukwenza leyo nto acabanga leso sigwebo abe sekuyekela engaphinda kwenza.
Yes, you are saying you are one of those who were also campaigning that this man be brought to justice. What exactly was going on here? Also, the Zimbabwean women in South Africa, were they also aware of this?
Yes, we were very much aware of that because this thing was all over the social media. So we got to be aware of that through social media. Then there were petitions that were to be signed by people to get justice for this little girl who unfortunately died giving birth. We're encouraging women to sign those petitions in order for the perpetrators to be brought to book. So we were one of the organizations that we encouraged women to sign petitions so that the girl would get justice and the men brought to book.
Yeah, what do you want to say about this? Kumbe njengoba lokhu bebaningi abampostoli kungaqhubeka lokho kusenzakala.
Siyedwa loba bawenzayo bavele baningi abawenzayo ngoba sigcine sesibona lezinye izithombe sokuphuma ukuthi hayi bakhona abanye abakwenzayo lokhu. So uhulumeni somele akwenze ukuthi angenele lawo amaposto la lapha atholakala khona ezama ukudingisisa ukuthi kwenzakalani. Abatholakala belabo lawo bantwana ababathethwe babenza amaposkazi bengabantwana abancane babotshwe, lawo bantwana basuswe lapho emendweni leyo babiselwe emakhaya. Obaba laba batholakala besenza lokho babotshwe. Nawe sokusesandleni zikahulumeni ukuthi angenelele angamlindi ukuthi kuze kube lomunye umntwana osonayo ebeletha kuze kubotha umuntu. Abantu laba balandwe babothe, abantwana babiselwe ebazaleni babo. Ya leyo kushuphe esibhekane lalo olungasikho ukuthi singalibeka still semashonaland lukhona iZimbabwe yonke la sizezabelweni zemakhibeleni kuvame kakhulu. Abantwana abangamantombazana sibathola besiya kumakorokoza la abantu abembigolide abayaziwa ngokuthi bale mali. Lokho okokuqala singathi mhlawumbe abantombazana ahugwa yimali. Siyayazi vele ukuthi abantu abangomama isikhathi esiningi lapho kulawo baba khona bayatholakala la abantwana labo bahugwa yimali. Okunye futhi okwenza ukuthi abantwana basuke bagcine sebefika kulawo bantu abangabahuga ngemali ikhona lokhu ukuthi isimo somnotho sibi. Abantwana okunye zindlala kunje, abantwana bayalamba ngikhaya, uthole ukuthi umntwana ukhona ngikhaya kodwa isimo sangikhaya asikho sihle kangako. Nxa ethola umuntu othi mina hhayi ngabuya kini ngizokunika lokhu, abantwana bahugeke kanjani bahambe. Abanye abantu abangabazali babanawo ababo kobathiwe ngabazali kuthi ngama child dated homes akhona. So umntwana uthole ukuthi nguye obheka abantwana lapho. Nxa ebheka abantwana konke hhayi akulalokhu khona la, kufika umuntu athi mina ngila lokhu ngizakunika lokhu ngangenzela ukuthi umntwana uyahugeka ahambe aye khonale ayithola lokho akuthiwayo kumbe akuphiwe kumbe angakuphiwa asuka lapho alalelayo lowo muntu abe sezithwala umntwana emncane kokwesinye isikhathi ungasikho ukuthi uyafisa kodwa ephoqwa yisini bese kusuka khona futhi abantwana vele siyayazi ama-teenager sonke sidlule khona kuleso sibanga sokuba li-teenager abantwana bakhona ukuthi abanye vele bengalaleli abazali bagcine besukile bahamba bayafika kulezo ndawo okudingwa khona imali okutholakala khona lalawo madoda kodwa nje okusemqoka ukuthi iningi labantwana okubenza basuke baze bayokuba nezisu zalabo bantu abanemali ababahuga ngayo okuningi kakhulu okwenza lokho yibuyanga yibumpofu nje ukuthi umuntu usuka edinga lokho akudinga yangelakho.
Yes, esiqathanisa lokwenzakala khona ngapho kwele South Africa singathini ngohlupho lolu amantombazana batholakala yini labo besenza njengalabo abeZimbabwe kumbe labazali babo bebaphatha ngendlela enjalo kumbe hayi amathuba ayihlukene ngapho lokuziphatha.
Ngapha eSouth Africa ngake ngasike saxoxa nje ngakhuluma ngokuthi kulomkhuba okuthiwa yikuthwala cishe uhambelane lawo lowo mkhuba wamapostoli ngoba ngaleso sikhathi umuntu usuka abona intombi kunokuthi noma isesengumntwana akusho umuntu ohamba ayothi hayi uyaqomisa aqonywe athatha umfazi. Umuntu uma ebona intombi noma engumuntu omdala umntwana encane uyakwazi ukuthi ayemthwala nxa emthwele bese kusenziwa lawo masiko ayenziwayo ukuthi ayendise khona ngale kodwa i-South Africa iyakuvimba kakhulu uyaliwa lapho kakhulu kakhulu kuyenzakala zikhona ezinye inhlangothi ezikwenzayo kodwa ikhulumende ye-South Africa kavumelani lapho so yinto esihamba ihambe iyicitha singasayibona kakhulu kulokho kokuthi abantu abalapha abangamantombazana bayasuka lawo mhlawumbe sibabone sebezithwele kuyenzeka kodwa akuvamanga njengeZimbabwe. Ngicabanga ukuthi sizadinga ukuthi lapho e-South Africa umntwana ungambona esuka ihambe siyale ukalutshwana ukuthi umuntu akuhambiswa yokuthi yibupofu kumbe ikuswela kodwa yebo bayakwenza ngoba abantwana bayakwenza kodwa akufani lokwaseZimbabwe ngoba ayakwenzeli iphango ukuthi balambile hayi kusuke kwenza umntwana nje ukuthi uyabevele engezwa yena kodwa hayi ukuthi ngoba ulambile uzama ukuyadinga kokuthi aziphilise ngokuthi aciniselana labantu abadala abazagcina bemshiyela iziswe ngumntwana.
Yes, silibonile njalo njengenhlanganiso yezimimbokodo limanyene labanye abesifazana abeSouth Africa ukuthi licebisane ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ezokukhulisa abantwana abangamantombazana. So luqalisile yini lolu hlelo? Njalo lizaluqhuba njani luzancida njani amantombazana?
Njengoba sibonile nje kulapha eSouth Africa ngokungazwe i-Women's Day mhla ka 9 August besihlangana bomama balapha eSouth Africa ikakhulu abakwazi sizama ukufuna ukuthi sithole indlela abenza ngakhona bona ukuthi baqoqe abantwana abangamantombazana. Basitshelile ngesiko lokuthi bona abantu abangamantombazana babagcina bezigcinile begcwele ngoba balosiko lokuhlola umntwana oyintombazana. So basichazela ukuthi into yenzeka kanjani njalo sakubona ukuthi ngendlela abakubeka ngakhona kuyasiza mpela ukuthi abantu abangamantombazana bazigcine mhlawumbe bazigcinele umshado umuntu azangena emshadweni yalokho egcwele intombazana. So kusiza futhi lokuthi umntwana uma ezazi ukuthi uyahlolwa akabi luvanzi agcwala indawo yonke uyasigcina kahle ngoba lakhona le kuhloleni kwakhona kulemfundiso kwakhona ethi zifundisiweyo lapho ukuthi ma sikhuluma nabantu abangamantombazana sikhuluma sithini ukuze sibafake endleleni elungileyo.
Ye khona ukuhlolwa kwamantombazana lokhu kwenziwa ngendlela eqondileyo yini esingathi kuhlanzekile abanye njalo kwenziwa ngumuntu olekhono yini?
Singenzelela ukuthi lapha eSouth Africa yakhulu isizwe samaZulu ukuhlolwa kwabantwana bangamantombazana kuyisiko kibo ngakho basawubambelelo siko basadla ngoludala ukuhlolwa kwabo kusese yilokho kwesidala engicabanga ukuthi njengoba sihamba lezikhathi mase bekwenza akusenziwa mhlambe ngendlela leyo okusezwa ngayo kudala kodwa sekunezindlela ezihlanzekileyo ezi-clinically approved ukuthi bayenze ngazo indlela yokuhlola amantombazana bayezenza ngendlela yokuthi even ugatsha lwezempilakahle lapha lusebenzisana labo endabeni leyo yokuhlolwa. So kuhlanzekile mpela ukuhlolwa kwamantombazana lapha eSouth Africa.
Ye bona amantombazana angafuniyo ukuthi behlolwe ubuntombi babo babanjwa ngamandla yini kumbe kubuya labo abafunayo kumbe sesingathi lakho ikwephulwa kwelungelo laba labo nxa besenziwa bengafuni?
Akubanjwa ngamandla umuntu wonke lapha eSouth Africa yizizwe ebile democracy. Abantombazana afuna ukuhlolwa ayahamba ayehlolwa ongafuniyo njalo awukho umthetho obekiweyo ukuthi yonke intombazana kumele ihlolwe kulilungelo labo ukuvuma nokukwala ngakho ababanjwa ngamandla akuhlukunyezwa lungelo lomuntu ngokuhlolwa lokho ongafuniyo akafuni ofuna uyafuna kodwa ezizweni lapho kumele okulisiko khona vele angicabangi ukuthi khona umntwana othi mina ngifuni ngoba yinto vele eyenziwa eyaziwa elisiko
yebo-ke kuyezwakala kodwa-ke bona abafana baphiwa yini imfundiso yokuthi kuhambelane ngoba nxa kukhangela amantombazana kuphela abafana-ke labo batshelwa yini ukuthi bengajahi ezemacansini lokunye
ukhuluma into enkulu kakhulu esihle sithi noma siyikhuluma sisithi zama ukuthi siqoqe amantombazana sizibuzelathi umbuzo wokuthi njengoba sibaqoqa sithi bahlale endlini kambe nxa singathi labo bafana baqoqwe bahlale endlini amantombazana singasaba ukuthi bazohlangana lobantu phandle ngoba labafana labo bazabe beqoqiwe kwathi hhayi umuntu kazibuthi ahlale la ngakho ngalokho-ke sithi thina singomama kunzima ukuthi ufake imfundiso ebantwaneni abangabafana badinga abantu abangobaba ukuthi babe yibo ababafundisayo labo sithi thina singomama nxa sifundisa umntwana oyintombazane ukuthi kunje kunje ubaba laye abefundisa umntwana oyomfana ukuthi kunje kunje ziyadingeka inhlangano zabobaba hhayi nje zikhuluma ngezepolitiki kumbe ngani kodwa inhlangano ezizamela abantwana abangabafana zibakufundise zibakhulise zibadodise babe ngamadoda azothi sasa babe ngabobaba abazahlangana labomama laba thina sibakhulisayo bayakha imizi eqinileyo
ye okokugcina nje ngunike umzuzu owodwa siyabona ukuthi kwele Zambia umongameli omutsha ukhethe owesifazane ukuthi abe ngumsekeli wakhe ungathini ngaleli nyathelo
hayi mina ngithi alibongi igama lamakhosikazi alibongi igama lamakhosikazi msakazi ayangena amakhosikazi simbonile eTanzania sambona eAmerica uKampala namhlanje sibone eZambia futhi kungena udeputy owesifazane ongangokuthi abantu besifazane bayangena so ngathi i-Afrika yonke nje ingakopa lokhu kwenzakalayo sibabone abantu besifazane noma lo mhlawumbe sesimbona mpela kube lama maybe i-Afrika nje kube lamazwe amaningi kangaka angu-7, 8, 9, 10 akhokhelwe ngabantu besifazane siyambonga kakhulu umongameli omutsha waeZambia sithi viva mbokodo viva
tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi Women's Round Table ngatikurukurei madzimai mai Eva Nice Munando
makadi zvenyu vateereri ndinotenda nemukana iwo kuti ndive pachikuva chemadzimai muzuva ranhasi
mm-hmm. Ndaona pazvidandemutare kuti nhasi uno uyu manga muine vadare muchikurukura nezvedambudziko ratekeshera muZimbabwe iri rekurodzwa kwevana vachiri vadiki maita dare imimi mukakurukura nezvedambudziko iri mungatitsanangurirewo here zvizere kuti zvii chaizvo zvamanga muchikurukura nezvazvo
ndinotenda nhasi taita chikuva chakakwirira chepamusoro apo pataya chikurukura nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera vari pasi pezero rekuroorwa saka chikuva ichi chaa chichisanganisira makurukota ehurumende takatarisa weZimbabwe Gender Commission vanga varipo takatarisazve ministry yedu yewomen affairs yanga iripo ichikurukura nesu wevfu vanonzi victim friendly unit mapurisa vazokundikana zvavo kuya asi vanga vakakokwa pachirongwa ichi maorganizations kumasangano anoshandawo nemadzimai nesangano guru rinoshanda nemadzimai rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe ranga riripo neadult rape clinic shamwari mwanasikana ndingadoma vakadaro nevadzidzi vechisikana vari kumakoreji vanga varipo ndo vanga vachityaira chirongwa ichi chirongwa changa chine donzvo rekuti ngatisanganai pamwe chete mumwe munhu anoremekedzwa anga aripo vatakoka zvakare ndo vanonziwo African Union Goodwill Ambassador panyaya dzekupedza kuroorwa kwana vadiki Dr. Nyaradzai Gombonzvanda ndo vanga vakapfeka ndingati nguvani yepamusoro vachiedza kusimbisa chirongwa ichi kuti chive neuremu panyaya yebasa ravanomiririra kuAfrican Union tanga taka tichikurukura nyaya idzi tichiedza kutarisa kuti zvikonzero ndezvipi zviri kukonzeresa kuti vana vawanikwe ende handichifara kuti pachirongwa ichi panga panewo futi sangano rinomirira machechi iwo vevapostori rinonzi iro reJudah Caesar vanga varipo ipapo vachiwedzawo kutotsanangura nyaya idzi kuti kana ivo variko kumasangana yavo zvinofamba sei asi misoro yese ichinge yasangana pamwe chete tachiedza kutsvagurudza kuti zvikonzero izvi zviri kuwanikwa kuti vana varodzwe zviri kumbobva papi mutemo yedu yemuzimbabwe kana yekunze iri kugumirwa papi pakuti chirongwa ichi kana kuti mishonga iyi iri kuwanikwa nevana vasikana vari pasi pezero irambe ichienderera mberi saka misoro yaiswa pamwe chete pakakurukurwa kunzi aiwa tiri kuona pane gapa pakati pemutemo uye unonzi marriage bill kana kuti marriage act neage of consent inobvumidza kuti vana vari pazera re16 years vanga vachikwanisawo kunge vachiendawo vasinga vachiendawo pabonde vanogona kubvuma kuenda pabonde nechero munhu asi hazvigoni kuti vawanikwe nyaya iyi yatora nguva ichikengezhana mukutsanangurira imomo kuti toita sei asi ndinoona sekuti nyaya yazoguma pakuti aiwo tinoda kuti hurumende yedu isimbise nyaya yekuti mitemo iyi inge ichidyidzana zvakafanira ndinoda kuti ndiyeuke mashoko akomishina vanga vachikurukura varimo munyaya vati aiwa izvo ndo zviri kunyanya kutokonzeresa mirizhonga nekuti mitemo yedu inoita sekuti haina kuti tsvikiti haisi kunonyatsoti dyoo kana kusvika panhongonya penyaya nenyaya yekuti iri kusiya zvimwe ichisiya mukana yekuti nyaya idzi dzirambe dzichienderera mberi saka zvaonekwa kuti panyaya iyi yemusikana anonzi akashaya ndodingindira ratanga tichifamba naro uyo anonzi Memory Machaya nhasi zvinobudazve kunzi aiwa harisiriwo zita rake chairo anonzi Anna Machaya Memory uyu mupenyu saka zvabuda kunzi inyaya yekuti yangoonekwawo asi kune dzimwe nyaya dziri muzasumu dzisingaitike kumachechi bedzi munharaunda dzatigere mumhuri dzatigere inyaya dziri kutekeshera saka tanga tichisimudzirana nemuono wekuti iwe neni tine basa kwamuri ikoko hurumendewo yekuburikidza nesangano rewomen affairs wapawo kuti aiwa hurumende vane zvakawanda zvavari kuita kuedza kugadzirisa dambudziko iri ende tinoona kuti vanga vari pamberi pekumhanya ndichiona sekuti minista vakamhanyawo vachiita kuti nyaya iyi iferefetwe tiri kufara nhasi kuti munhu uyo asungwa ava pakati pemadare redzimhosva achamiswa padare redzimhosva asi nyaya zhinji yanga iripo ndeyekuti nhaurirano yedu ngairege kugumira pakungotaurirana kuti aiwa dambudziko riripo ndezvipi zvikamo zvatichatora tichienda mberi saka isusi tawirirana kuti aiwa toda kudzikisa gejo pakutaura nyaya idzi ngatitarisei vana ava tivatsvake yatinotiye pachirungu ngatitsvage mastatistics titsvagiridze kwese kwazviri kuitika ende uyezve mitemo yedu uye inge ichikwanisa kuwandudzwa kuti ikwanise kupedza dambudziko iri tadarozve ikoko kumachechi nemasangano esi kana kuti nenharaunda dzedu dzemuzimbabwe vanhu vadzidziswe kuipa kwedambudziko rinonziro kurodza vana vechidiki ende ndoda kutora mazwi agoodwill ambassador ndokuchanyaradzai vati aiwa tikaramba chiti kuro
tisati taenda kuna Dr. Gumbonzvanda regai ndibvunze kuti mavabvunzawo here vehurumende kuti mitemo yedu inenge isina kunyatso haikwanisi kushandirana zvakanaka pane kuti iyo yekuchengetedza kodzero dzevana neyekuchengetedza neiyo yekuroodzwa kana kuti yekuroorana yezera rekuti mwana anga achizinga mwanasikana anga achiroorwa naro tinoona kuti mitemo pamwe nedzimweni nzvimbo dzenguva inopikisana
ndizvozvo iyi nyaya yavhunzwa vabvunzwa vanga varipo vanga vakamirira wewomen affairs kunzi muri kuita sei nedambudziko pamaringe yenyaya yemutemo iyo vanga yasimudzwa ivo vakati aiwa ndo basa ratiri kushanda zvizhinji vari kutarisira kuti pamazuva mashomanani ari kuuyawo marriage bill iya ranga rakambosendekwa parutivi maringe nezvinhu zvanga zvichikengezhana kuti nyaya dzereligious kana kuti dzeculture dzemagariro dziri kunenge dziri kupikisana nenyaya yekuti roora rinofamba sei vavimbisa isu pachikuva chatanga tiinacho kuti zviri kugadzirika mumashure memazuva mashomashoma kuitira kuti ringe rakamira richienderana neiri reage of consent kuti hazvigone kutoti mwana aende pabonde ende orega hake kuroorwa dambudziko iri riri kuramba richidzokera kumusha nenyaya yekuti mubereki anozoti aiwa idambudziko rangu mwana wangu wongoramba achishandiswa achitadza kunowanikwa sei saka age of consent ngaidzikire pasi hapaende pa18 years asi ndinoona sekuti ipapo pakuti zvidyidzane hapana kunyatsojeka havana kutijekesera kuti zvichafamba sei asi chivimbiso chatawana ndechekuti marriage bill richanga richipasiswa kuti vana vese vanoroorwa vabva zero remakore gumi nemanomwe nemasere
Saka ve zishondo, haizi shondo chete ka ye apostolic. Irikuita, irikusangana nedambudziko irori. Ve zishondo, pamwe chete ne madzisabhuku, ndingati vakuru vematunhu. Varikupinzwawo here munyaya iyi muhurukuro yekuti tinge tichichengetedza kodzero yemwana?
Ndiro danho ratichatora pamberi apa tabva pane riri, neiya yekuti nhasi hurukuro yedu yanga isina kunge yakatora iwo vana madzimambo. Tinoona sekuti pabva dande mutande nezuro chai pakabuda nyaya ichitoonekwa iwo Ishe vekumasvingo vane nyembe dzavo vachishungurudza vachimhirizhonga mwana zvinobuda pamhepo vari mumotikari. Saka nyaya idzi tiri kuona sekuti isisiwo tida kubva tatora chirongwa chatakamboita neUNESCO pataishanda nenyaya yekuti ngatiwandudzei nyaya dzevana kubva vari kumaruva zvizhinji, nekuti ndokunonyaya kune madzishe ikoko, ndokune ava vanonzi vana sabhuku, ndokwavanenge vari vachirimbisana mbudzi. Unongonzwa kuti aiwa mwana ngaachiende, aiwa zvakwana achinga mupiwa imbudzi zvobva zvapera zvakadaro. Saka ndourongwa hatida kutozodzika nawo geje iwo kuti takudzokera kuya manje kwatakambotaura nawo vachiburisa nyaya idzi kuti aiwa nesuwo maedzishe titori padambudziko nenyaya yekuti zvinhu zviri kuitika mudzimba. Mudzimba imomo unozongonzwa aiwa zvadai zvanyararwa, ani munongoziva pamutemo, haugone kumanikidza munhu kuti ende unomhanara nyaya, munhu anosvikokurambira kuya. Saka ndiriona sekuti pakusimudzira chikamu chedu chekuwandudza kuti nyaya iyi yekurodzwa kwevana idzi iderere muno muZimbabwe, tiri kufanira kushanda nemunhu wese kumaruwa nekuno mudhorobha nekuko nenzvimbo dzimwe dzakasaririra kune kusingasviki iri shoko iri. Ndiona sekuti ndo pane dambudziko redu, toda kuti nyaya yedu kana kuti shoko irori rekudzidzisa kuti vanhu vasarodzivana risvike pamwongo chaipo zvichibva pamhuri. Vabereki ndo vamwe vataurwa kunzi ndo vane kukonzeresa zvemhurizhonga nenyaya yekuti vari kurodza vana kuti aiwa taita nzara mumba. Asi tinoona sekuti patanga tichikurukura zvanzi nzara ipere musi umwe kuti unganzi wapiwa mombe wobva watoti nzara yapera. Vari kuda kuti vadzidziswe kuoneswa kuti izvi zvekurodza vana unenge wataita chinhu chakaipa, ende uyezve unenge wadimbudzira upenyu hwamwana panzira.
Unotenga watotyora mutemo wenyika zvekare.
Ndizvozvo.
Ehe. Ndazenge ndakubata muromo muchida kutaura nezvataurwa naDr. Gumbonjani.
Ehe, bataura mashoko makukutu aita kuti ndofunga ndo abva anyatso kuburisa nyaya yehuipi hwayo yekurodza vana vachiri vadiki. Waburisa nyaya kuti tikaramba tichiti kurodza vana, ndinofunga sekuti tiri kubva tanyatso riripembedza shaviri revanhu vanoda kupinda pabonde nevana vadiki. Hanzi ngatititi vana vari kumhirizhongwa, nekuti kana ari mwana hapana mwana anonzi arodzwa. Zvakafanira kuti patiri kuti early child marriage paya, tikuti early child anoita anokurumidza here kuroorwa kana kuti unonoka. Saka vanga vachiramba mashoko iwayo yekuti ngatisambofe takataura kuti marriage, ngatibva tatotaura kuti rape, nenyaya yekuti vana vari kutomanikidzwa. Hakuna mwana chaiko mudiki anogona kungobvuma kutoti ndakuwanikwa seizvozvo pachena, asi mwana uyo ari kumanikidzwa, kumbunyikidzwa, abuse yeye yatinoti exploitation iya pachirungu, kudzinyirirwa kwemwana. Saka tikaramba ngatirambe tichitoti kudzinyirirwa, ngatichinje inonzi language matauriro atinoita aya, because patiri kuti marriage mwemunhu anongototi nekuti zvanzi pane vanhu vaviri vanenge vakura vari kutariswa nebhuriro ratiri kutaura rehurumende. Saka ndinoanza kuti mashoko aya abva asimbisa hurukuro yatanga tiinayo nhasi, zvekuti ndiri kuona kuti munhu wese paabva pahurukuro iyi aenda aine muono mutsva wekuti ngatiregei nesuwo mukutaura medu mashoko atinoisa pachirungu iwayo anokanganisa kuti kana meseji yakunosvika pasuku kune vanhu vari kure kure nekunowanikwa information inosvika yakadi, hanzi matauriro edu ngaachinje. Izvozvo ndazvibatisisa zvakanyanya.
Pakusunga pamapurisa, mambotaurawo here nyaya yekuti vabereki naivo vanofanirwa kunge vachisungwa, nekuti ndivo vanenge vatotyora mutemo kana vachibvumira kuti varodze mwana wavo achiri pasi pemakore iwaya akatarwa nemutemo.
Ndizvozvo, iyo inyaya munoona kuti chiri kunyanya kufadza ndechekuti vanhu taita mhiri ruzha rwekuchema nenyaya yemusikana uyo akafa uyu. Pari kubuda zvimwe negati kuti mamwe mamiriro enyaya anenge anoratidza kuti hurumende kana kuti mapurisa pane zvaari kuita. Mapurisa anotonzi asunga kutaura kuno kwatiri kuita, asunga vabereki waya, nekuti panofa uyu musikana uyu vane bereki vanenge vakutoti takumupa umwe wezera diki re9 years zviya zvinonzi takutsivira mudzimai. Saka mapurisa asunga vanhu vese ivavo, asungwa pakutaura kwatiri kuita kuno maererano nezvataurwa zvabuda munyaya izvezvi. Ende ndo nyaya inofanira kuramba ichirovedzerwa. Ende ndiri kufara nenyaya yekuti izvozvo kuvanhu vese vasungwawo ndinovimba kuti vari kupinda mukereke iyoyo, nekuti ndo vari kunyanya kusimbisa maitiro kana kuti tsika iyoyi yatiri kutaura yekuti vana vamhirizhongwe. Saka kusungwa kwavaitwa ndinonese kuti kushabva kuchaita chidzidzo kuirowo kune vakwamarange nevamwewo, sezvavataura Plaxedes kuti havasi mapostori. Chiri kuitika, tine machechi akawanda, tine imomo mumisha matigere vanhu vana vari kungomhirizhongwa. Asi kuti nyaya yekwamarange yabva yanyatsa kusimudza mukombe nenyaya yekuti zvikanyanya kuwandira ikoko, asi kwese kwese zviri kuitika. Asi ndinoonesa kuti chidzidzo ichocho ndafara zvekuti nenyaya yekuti neniwo ndachitoona kutoti ndatiwa nebasa ndikangowana pazvinoitika Plaxedes nevabereki ngavasungwe, nenyaya yekuti mwana haasati akugwana kwana zano rekuti anosarudza zvakamunakira paupenyu. Saka achinzi mwana, tataura nyaya dzemachildren's rights chinobuda pachena chaizvo muconstitution yedu kuti aiwa vana havasati vakugona kumeka madecisions anokwanisa kuti ave nepundutso muupenyu hwavo. Saka vabereki vane basa, ende ndinoimba kuti vabereki vari kutozvinzwa pandiri kutotaura pamhepo kudai. Ngavashandure maitiro avanoita tsika dzemumba kudzinoita kuti vana vasikana vadzvinyirirwe.
Timbosiya nyaya iye yekodzero dzevana, tomboenda kukodzero dzevanhukadzi. Tanzwa kuti izvo kuZambia uko kwakaitwa sarudzo svondo rapfuura ndobva pasarudzwa ndopakakunda vaHichilema kuti vaive ndivo mutungamiri wenyika kuZambia, asi vabva vaunzawo munhukadzi kuva mutevedzeri wavo. Imimi mazvitambira sei semasangano emadzimai muZimbabwe?
Isu tinonzwa kufara, asi chimwe chinotisuisa chinhu chimwe chete kuti Zambia kungofamba kutongo crossa Limpopo itatosvika kuZambia. Hakusi kure kana kuti kuAmerica chaiko kuti tingati wazvigona sei. Ndopane kakusuwa kedu kuti kosei zviri kutadzika kuitika munyika yedu. Tuda kugamuchira chirongwa chaita mutungamiriri mutsva weZambia kuti ava nemuono wekuti mukafamba muri vaviri tinose kuti kuutungamiri kwakangoti mutungamiriri une mutevedzeri zvichichinjana zvichidaro tinose kuti aiwa nyika inofamba zvakanaka, nenyaya yekuti zvibo kana kuti zvinosangana nemadzimai kana kuti nemunhu wese varume vakamirirwawo madzimai akamirirwawo. Saka ndichitaura kana kuti inonzi nharaunda ine vanhu vaviri ava vakadaro so. Asi tikatarisa manje kuti murijini ino yese yeAfrica madzimai achiri kumashure, ndinoona sekuti mutungamiriri ava vaHichilema ndiona vaita muono uri kumberi. Takatarisa vision 2030 iyai yatakati pasi rino rese tichange takukwanisa kutaura kuti taane gender equality. Gender equality iri kutotangira ipapa. Saka ndinoona sekuti vaita muono iwowo wekuti dai nyika yedu vatungamiriri vomunyika medu vaonawo chiitiko chakanaka, vamutukudzi vakazoti vari kopaiwo dhoeri rakanaka rine peteni yakanaka, dai zvatapukirawo nekuro nekuti kuZambia hakusi kure zvekuti vangatadze kuonawo kuti zvakanakira. Chinoona sekuti tsika dzedu magariro edu takangofanana neZambia, inyaya yekungoti takaisa bhodha apa bedzi Plaxedes. Zvinhu zviri kutifadza, asi tine kakusuwa kuti kuisisiwo muno muZimbabwe zvichativingawo rini, nekuti tanga tichichema kubva pakabva mutungamiriri wenyika mutevedzeri pavakasiya basa. Ndinoona kuti sangano redu reWomen's Coalition of Zimbabwe rakaita mhiremhire rikachema rikaendesa matsamba rakati tinzweiwo tokumbirawo kuti mutipowo mukana tipinde wapo. Asi nanhasi tiri kutiona sekuti pane mwedzi kana inokwana kuita mitatu mina hapana kana chatamboti tanzwa chiruda kuti chitekenyedze nzeve dzedu panyaya yekuti vadzimai asimudzirwowo panyaya yeutungamiriri hwavo pazvigaro apo zvepamusoro zvekuti zvichemo zvedu kana kuti zvinoti zvido zveduwo zvinge zvichikwanisa kunzwika pamusorosoro paleadership yepamusoro.
Mutemo uyu wekuti vanhukadzi pange paine zvigaro zvakaiswa parutivi zvevanhukadzi vanopinda mudare reparamende. Imimi muri kuonawo sei kuti zvinge zvichisvike kumagumo here vanhukadzi vangopinda nerekuti vakwikwidzewo sevanhurume, kana kuti chochengetedzwa chisungo ichocho chekuti vaisirwe parutivi zvigaro izvozvo?
Isu sesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe takabatana nemasangano ese emadzimai. Ndofunga kubva pakutanga takamhanyawo chaizvo pairongwa bumbiro remutemo weZimbabwe muna 2013. Nyaya yedu kana kuti mafambiro edu haana kumbobva achinja. Takagara takati tekutedzera bumbiro remutemo rakati 50-50. Zvemukana 10%, 30% hazvisiri izvo zviri kutaura bumbiro remutemo. Saka hatisi kudatirana mainini twemutemo, tinouya parutivi tichiti aiwa tiza kungokuona iwo. Tinoonekwa sei kana zvinzi Equal Citizens ka chapter 17 inotaura zvakanaka chaizvo kuti mupave nemukana yakaenzana pakati pemadzimai nevanhurume vapinde munyaya dzepublic or private life, vaunge vachikwanisawo kuronze kucontributa zvakakwanirawo zvakafanana nevanhurume. Saka mufunge hatisi kutaura zvakanyorwa kumwe, ibimbiro remutemo, ende chinondinakidza kana chinondifadza kana inyaya yekuti nesuwo mhuri yeZimbabwe ndoke kutanga paupenyu hwedu kubuda nebumbiro remutemo yedu kekutanga kubva paLangest House muna 1976. Saka takaisa chikamu ichocho ndo zvatinongofamba nacho. Izvi zviri kuitwa zvokunzi vanoisirwa parutivi. Ndinoona sekuti zvakareruka mufunge, nenyaya yekuti isi tiri kuda 50-50. Ndo zviri kutaura kuti tikwanise kuwana kana kuti kuachivha muwo onouya wa 2030. Gender equality ka haife yakakwanisika kana tichimbopiwawo 10% kana tichimbopiwawo 30%. Ko why imwe 60-70% yese sei varume vari kuramba vachingoiswa pamberi? Isu tiri tese takafanana tichiti tiri mhuri yeZimbabwe.
For the why?
Yes.
takunosvika kumagumo kwechirongwa chedu. Chandingade kuti tinge tichibata hatingambosiya icho chirombo chiri munhingirikinini pasi rese checovid-19. Mimi semadzimai makatakura zvakadini nepamusoro pedenda iri recovid-19? Tichitarisawo zvekare nekuti kwane majekiseni ekudzivirira chirwere ichi, asi munoonekwa kuti mamwe madzimai ari kuramba kuenda kunoitwa vaccinated, vamwewo vachibvuma zvakangodaro.
Ini ndinoona sekuti nyaya iyi yekunobayiwa nhomba dzecovid-19 pakashayiwa dzidziso yakasimba chaiyo. Ndinoona sekuti payakauya hani munoona kuti vanhu vaiva nemuono wavo zvakanaka zvakaipa vanhu vachi nanhasi vanhu vari kuisa pachirungu anonzi maspeculations ekunzi ukabayiwa uchadai. Asi ndinoona sekuti hurumende ka haigone kungounza zvinhu isati yadzvera uipi nekunaka kwazvo. Apo ndinoda kukurudzira munhu kuti kubayiwa nhomba chinhu chakanaka, nenyaya yekuti chirongwa chinoita kuti chiri kubatsirawo kuderedza denda recovid-19. Ndisina hangu unyanzvi hwekunzwisisa kuti kune vakabayiwa pane vari kushayika here kana kuti pane vakabayiwa vari vakachengetedzeka zvakadii. Asi ndaachida kungotarisa ndiri pamusoro pekuti kana chirongwa chauya munyika uyezve chauya nehurumende chakadai, vanhu vaifanira kudzidziswa kuti zvakanakira chii zvakaipira chii. Ndinoona sekuti ndaanchimbotora ndichifananidza chirongwa chakamboitika gore ra2017 kwakaita outbreak kumbare yetyphoid. Vanhu vakamhanya vakanobayiwa vasingambomanikidzirwa nekudii, nenyaya yekuti vakaona huwandu hwevanhu vari kufa. Saka ndiri kushamisika kuti dzidziso yakapiwa panguva iyo yasiyana sei neiri kupiwa panguva ino, nenyaya yekuti denda recovid-19 ratora hama dzedu dzakawandisa, vamwe vatinodyana vatigere navo. Sei vanhu vasiri kukoshesa kuti zvavari kuona zvichiitika izvi? Ndosaka ndiri kuti padzidziso apa ndofunga paroda kuti panyatsodzikiswa gejo, vanhu vadzidziswe kusvika kumaruva kwese nekuti kumaruva mwanototiza chaiko.
Tingadai taenderera mberi nechirongwa chedu chanhasi, asi ndinoda kupa kutenda kukuru nehurukuro yedu nhasi unoyu. Tawanawo dzidziso yakakura. Ndichivimba kuti vateereri vedu vawanawo dzidziso iyoyo kubva pahurukuro yamaita mangwanani nana Dr. Gumbo Ndzvanda nemamwe madzimai. tinotenda zvikuru mai mnandu
aige okwamanje sesifika sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu sithanda ke ukubonga abahlonitshwa abakade belathi kulolu hlelo olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington
ini ndini Praxedes Jeremiah ndichitora inonguva yekutenda vanyarikani vedu vapinda muchirongwa